A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web. So please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by most.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Ye, lingabali chananjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe siyadibana lamhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo lamhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutshwe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano kubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kobulawayo bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi siphazamisa uZulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uZulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. Okwamanje bathi hayi, uMnangagwa kakafiki khonapho, usawephula amalungelo, kawuhloniphi umbuso okhululekileyo, kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje kuba nalilo. Ubukile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya. Nxa lihleli emakhaya lisitshela ukuthi kungani. Mafi.
Aiwa kune ova changobva kupinda muchirongwa chedu pano pa live talk nasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nasi munyika nekunze taona nasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo ku National Sports Stadium apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kukuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuita tirwa membero idzi kana tingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma taona zvakare kubulawayo ku White City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma nekwamutare kusakubva kwanga kuine vanhu vashoma atanzwa ivo eva munangako vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara vachiti ivo ndozviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi asi taona zve pa Twitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora pa Twitter vachitivo kwete ba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndozvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo saka tuda kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi kungave kuri kwamuri ikoko mungave teni kuti nezvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe saka zvimwe zvatichange tiri kutarisa kana imomo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezano PF asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi saka pindai muchirongwa mutitaure kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe saka tichange tiine vanyarikane vari kuuya papurogiramu yedu iyoyi ino tichionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika saka pindai muchirongwa uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mubva manyora imi nhamba dzenyu kuitira kuti
yevo kunjalo mavelasa njengoba limuzwa ikhuluma kona pa Washington bazamile ukutshengisela abekeli bezanu PF esigodlweni kodwa bekulabantu ababili kuphela kwele South Africa babuthene abasekeli bezanu PF bebamsane labasekeli bebandla le-ANC ePitori batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union lesemelika besithi kumele zesulwe isijeziso eNgilandi eLondon sibone njalo intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Banda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSadaka besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe. And Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Kumalo, chairperson for the MDC. Honorable Kumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today, and we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government, which is violating the human rights of Zimbabwe.
Tsukira ipapo tichivunza nerurimirwa mai kuti sei imi seMDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiri ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa neZANU. nemhaka yekuti zano nehurumende yezano vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe tahwa nekutambura.
And Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed here. He says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country. On foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeted when banks and entire sectors are cut off from funding. The average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhe ubaba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle, hathi ngendaba ze-corruption kuphela, hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions. Uthi useyilwisile i-corruption, inkohlakalo, sokule i-rule of law, imithetho isihlonitshwa elizweni. Ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso.
Esingasakwaziyo yikuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi, ahlala kulo liphi. Kodwa kusimangalisi ngoba ungahamba eBorodelbrook, udubo thina esilubonayo ngapho ndlaleni alukho, kabaluboni. Nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment, i-foreign direct investment izabuya njani? Thina sacatshelwa yi-15 billion. Nxa sisehluleka ukuthi sigcine i-15 billion bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala izizalwane lawo mazwe esithi ngama-taxes, bathathe bazonika uhulumende wezano oqatshelwe yi-15 billion. Lanamuzu ukuthi oqatshe 15 sezathatha okuqatshe 3 billion. La namhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi, iyaya ngapi, bese kuthiwa amanye amazwe asinike imali. Sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion sisayidinga, sinabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yeMelika. Kambe shuwa likhona ilizwe alabantu abanesebezingabengasakwazi nokuthi bayitshontsha bayisanga.
Mhm, siyabonga Makhumalo, qhubeka ubambile. And mava, we have our second guest. That's Honorable Kindness Paraza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasima Rohwa Neshamuyenyu Inemuyu. People are wondering kuti what happened ku Nandare National Sports Stadium. Vanhu vanga vasingazivere kuti pane chiri kuitika.
No, handizivi kuti uri kutaura chii kana uchiti vanhu vanga vasingazive. Kunandare kanga kune kwakazara vanhu tamacha isi na First Lady kubva paRobert Mugabe Square kusvika kuNational Sports Stadium. And vanhu vanga varimo, asi dambudziko nderekuti takati nyika yose ngaite same demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces. Saka kwava chete vanga vari mudhuze meHarare ndovauya kunhandare yeNational Sports Stadium. Saka vamwe vese vaitira kwavanogara kumaprovinsi dzavo. Saka hapana kana chakaipa, isu tafara zvikuru nekuya kwaita vanhu. And nekuruka vanhu vachiratidzira kuti masanctions havachamata. chinoti neta ini ndechekuti unoona muzimbabwe kuti zvigoti itoni zimbabwe pane kuti aiwa ka mapisarichezi ngaabve nyika ibudirire kumberi asi unoona mumwe munhu achi asingadi achisadhara racho izvozvo regai ndikuti ndakaenda kurwanda inini ndikanogara ikoko kwemasvondo ndichitaura nevekurwanda ende rwanda munozviziva kuti vakaurayana muna 1994 1 million matutsis nemamoderate hutus vakaurayana asi vapedza kudaro vakati aiwa takaurayana ngativakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tienderere mberi zvino and iye zvino zviri kufamba rwanda iri kufamba yava pamberi petu zvisingaite taakutoenda isi kurwanda kunodzidza zviri kuita rwanda zvino asi wouya kuzimbabwe unonzwa vamwe achitsoropodza nyika yake achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno nekuti vatiudza kuti pamwe maforena zvacho aichigadzira nyika yedu hakuna muforena amwe achigadzira nyika yedu
tombopindira ipapo vaparadza
vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njeni
vaparadza tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi sezano pf zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanticorruption muchibhadhara madokta nezvimwewo nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda uyezve pane ari kunyora panapa tinashi takawira ari kuti stop my abductions first fix your problems Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemera izvirango sei muri kuzvitadza
ndakupa mhenzaniso ndati rwanda kwakapa vanhu 1 million asi vakaregererana vakati leti mufowadi handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera zvinhu zvatakanzi vapurezidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini and iyezvezvi maabduction makazonyara mega panika inivi ndimakato makatoita kuti nyika isvinire pana dr magombei ndimakabata kaine dr magombei achiti anzi ndahamene kwandasiyiwa kunyabhira uko and so forth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa hapana kanga amuita abdakana
aiwa vaparadza ipapo regai tipindire ipapo vaparadza yava magombei ngatimboisiyai titaure zvemasanctions zviripo apa kuti muri kuzvitadza sei
ngataure zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri ranga riri nebhajeti kune bhajeti renyika kana unoziva kana imi muri muzimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ikiti zimbabwe nemasanctions ende africa yose ikiti zimbabwe nemasanctions imoti hamuna let me tell you one thing according to nikiri united nations United Nations Article 41, United Nations Charter, inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council. Therefore, they are illegal sanctions. And but unoona mumwe muzimbabwe achiti there are no sanctions. Unenge uchida kuti iwe unoda kuti nyika yako iparare.
Makumalo, Mav, before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, Honorable Kindness Paradza. Ya kuluma lapu.
Iza azidi ahashaba. Tiri kuti isusu. Masanctions aripo muno muzimbabwe, atotanga ne muzimbabwe, tozoenda kumiri. Muzipatara atisi kurapiwa. Aine, inini, ndini example yacho I did asthma attack ndikaenda ku public service kwandiri ndine medical aid ndikasvika zvikanzi hatina solution yokuti tikuise inhaler to make matters worse I was using the same mask that was used by I don't know how many people there was not even cotton wool or spirit to at least disinfect the mask but just because I could not breathe I had to use that infected mask those are sanctions for Zimbabweans we are going tikupinda mashopu toda kutenga hupfu Because we know 10 kgs, yeah, we are $90. Totaura Nemushanda no tambira $300 bamwezi. Chikafu achisi kuti ndo sanction iyoyo. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndo sanction yevana vemuZimbabwe. Zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo ndo masanctions atiri kutaura. Tine mari inogara ichingodonha every day pairi kupamba matombo oga oga. Mari yacho iripo yakazara mumabhanga. But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho upiwa $30 makoini.
Ngolimi lukamama
vari kupenga zvokuti akutoita furo. Vari kugara mumabhorodhebhuruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu marari kuiwanepi. Tobudzivana naparadza ava kuti 15 billion yanga nyangarika nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere. Pavakatorera masimba kuna Mugabe zvikanzi bodozve mbavha yanga iri Mugabe tikati tazviona. Karei karei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti akaitwa sei tikabvunza zvikanzi aiwa bodozve ndo nhema vanhu vemDC magara keni ndokunge ndechekutaura nhema. Nasi magunjika watiudza kuti kune vanhu gumi vezanu obviously ndo vakabata maUS dollar nai vedu vevaparadza. Ngatiregerei kunyeperana vana vemuZimbabwe vatambura. Problem tino inini newe toiziva asi chatikukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi. Vanhu vezanu bvumai kuti nyika yamira nemusoro. Asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise vanhu vahwa nezhara. Vana vedu vahwa nekunwa mbanje nekuputa mbanje dzamunotengesa imi vanaparadza kozi ndimi nemari yekutenga mbanje dzacho nana cocaine. Mutitengera vana vedu doro vana vedu vazvidhakwa vanongomuka muZimba vonogara pasi pemabridge. Vana venyu venyu vari kunana New Zealand kunana Dubai kunana China. Ko isusu vana mupurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini. Izvozvo mukarwara imi hamuna problemi ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa makwira ndega maenda muChina maenda kuIndia kunorapiwa. Musadaro vanhu vee matambudza vana ve muZimbabwe zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko moti masanctions amude muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola potoro remvura. Iye munhu ari mukati momo ane vhiki nevana vasingadye vedu we regerai kutamba neupenyu hwevanhu.
Siyabonga
makangwara vaparadza
mudai
vana vemuZimbabwe chokwatigadzirise nyika.
Siyabonga Makumalo. I know honorable Paradza wants to respond but tatudzoka kwamuri timbotora mavatereri mafi.
Hello kola.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuDubai.
Hey, taura henyu tinzwi.
Ya, henyu yamasanctions yanesa shoma. Chinowanzere singanzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisa imbichana mukoma.
Tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzehu pari kunyatsa kubata masanctions chaipo. Handiti vari kuti nyika yaenda kumawere because of masanctions handiti. Saka isusu tida kuziva kuti ari kubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza vari pano vezano PF regei mubva mavabvunza vaparadza pane muteereri ada kubvunza apa ari kuDubai hanzi masanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo.
Ndazvinzwa zviri kudzombo vasikagani kupindura zvataurwa na Kumaro Rupangu. Ndafara zvikuru achiti akaenda akanoshaya mitoka kuhospito. Ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo setedc zvavakuvadzokera. Ingozi yavakuvadzokera. Ndivo vakaenda nanabiti nana Welshman kuna kuvaamericans. Ndo vanabiti vakanyora ingozi dzizera yakuti kuvadzai zvinoizvi. Ende ndafara zvikuru nokuti masanctions aya hasi ZANU-PF chete hasi vanhu vanosapota ZANU-PF chete naivowo vaakumanzwawo. Saka chatakakumbira panikane zuro tiri muparliamendi takavati vakomana nevasikana imi tiri vamwe tiri tese tiri maZimbabwenzi chivitaura varungu venyu avo kuti aiwa ngatibitai masanctions kuatwadza zvese zvatiri kutambura izvi zvakakonzerwa neMDC yakaenda kunokumbira masanctions kuAmerica nekuBritain musatombonyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura ndochokwakende zviipatira ndo zvakaitika BT Wolfman neMDC ndo vakaita craft zigera right ndotidzokera kune mukoma ari kuDubai uyu masanctions haana hasiri targeted ari muZimbabwe zvinotaurwa zviya tari targeted kuna rii kuna rii government yeZimbabwe right now nemacompanies ese in other words nyika yese iri under sanctions mabanks edu they cannot transact nemainternational banks nekuti vakavharwa vese imavo neIMF nemaamerican nemabritish nemaeuropean kunzi aiwa musatreda neZimbabwe makambanizi edu isu shamwari hakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga t mabanks haasi kukwanisa kutransacta tino inonzi de-risking yekuti macorresponding banks edu haasi kutombuhasiuri
kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga ko masusu hati kuona amakavheka
vaparadza halo
Order, Honorable Kumalo. We'll come back to you later, Honorable Paradza, make his point. Pesaiva Paradza.
$3 billion. Imari yakaenda kucommand agriculture. Patiri kurima kubatsira kuti nyika isimuke tichirima isu fanika iringi iri murimi izvozvi ndiritogadzirira kurima saka ini mari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika mari yakaenda kuzvikwereti inditotori nechikwereti chandisa ndabhadhara chandinokuti takaita drought gore rakapera handakwanisa kubhadhara chikwereti chacho
chetuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa muri kutaura nekuti mune chikorete. What we have seen, and this is a fact, many people in ZANU-PF, you know, people in high offices vari kuaccess my loans from the government and they never pay them back. Nengo zezanu-PF kutaura kuno vaimbova maministers nema ministers, you owe ZESA millions and millions of dollars. Let me read some responses. Okay.
It's a fact.
And you never pay. You never pay back.
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions.
For some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to the statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. Also, yes. Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need. But they were shipped out of the country for training purposes, in quotes, and never reached the intended destination. American firm won one tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016. But the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makuma longena kona posinga gai gu parats.
Loku, wati nkume nguli maluzwayo.
ichokwadi chakanaka hachiputirwe newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake yake kubuda dikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti inini mari mutori. Izvozvo muri kubvuma henyu kuti ni magetsi mune zvikwereti, asi isusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva and iwewe ndoenda kuchipatara uruti uri kufara kuti hakuna mushonga. Saka zvakuratidza kuti wewe wakagarika, because inini Zimbabwe yanga ina mugabe even angachiti chungurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa. Pamakatora inini taitenga chingwa dola nao taitenga $15, taitenga hupu $4, 10 kg taikutenga izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90. Regai kunyepera vanhu. And zviya zvokuti hatisi kutreda, moda kutreda zvakadini? Mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakapa maus dollar ndo vane kodzo rokuti vabate maus dollars vaite zvavanoda munyika muno, ndivo vari kutreda kumiri. Izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano, wadya jena wapinda muparlamenti last parliament, all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini. Munhu wega wega anofunga unozobvunza wega kuti aitambira mari muparlamenti. Chakamuitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparamenti chii? Chazochinja kuti atenge Lamborghini iyo ndi makaitengepi muZimbabwe? Makaitenga kunze. Musati kunyepa kuti hatisi kutreda, tiri kutreda. Kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara. Humanitarian aid iri kupinda, chibage chiri kupinda chekupuwa vanhu. Asi zvamunoita imi vana paradza manje, makusvika kucholocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu. Chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika. Iyo America yacho yamusingadi, yamuri kuti isusu takati vaise masanctions imi muchikora kodzero dzevanhu. Kana America yako yacho musingaidi, muri kutsvagei ikoko? Handi mune tunhu twenyu. Masanvidhera yakaitwa kuAmerica kuti imimi muri mbavha munoba, hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha. Imhosva here? Muri mbavha zvinozikanwa, hazvi zvokufungidzira, nemi mozviziva. Saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imimi vanaturo magenga ndimi mazona akabodo. Manyepo enyu hachashandi. Iko zvino muri mapropagandista ari kuAmerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imimi mugezeswe. Apa hamugezeseki, because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera mumadhaka. Saka tiri izvozvi matitira mashura 1.2 something million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura, asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa. Munhu aita asma atatu waawati iwewe wafara sere kuti hanha kurapiwa ndofa. Ndikafa zochinjei? Ikodzero yangu iri mumbumbiro romutemo kuti I have a right to health. And ise hurumende vanaparadza, mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda, kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore.
Ehe, honorable, tokutendai tombokubatai muromo ipapo. Vaparadza munogona kupindura, asi musati mapindura regai ndimboverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya yezvezvirango. Vari kuti ivo Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura izvo nyutinzwi. Vaparadza.
Corruption havana kuisa maamericans hana kuisa masanction nokuda kwecorruption. Ndozvekutanga tungaisirwa masanction ndokuti takamutatura len muna 2000 ndochokwaizvozvo. And then havana kumurava
nhare dzenyu vaparadza.
Corruption iriko, corruption handinyepe iriko. vamunangagwa vakabvisa anti corruption yakanga iripo iyeye vakaisa imwe nyowani ende iye zvinezve vakaisa nyowani iri kubata vanhu zvinoda president ende iye zvinezvi maamericans nemabritish vanenge vachititi hanzi rule of law you must reform ende president is a reformer ari kuzvinhu zvavari kuda iye zvinezvi nemaelectoral reforms andauya muparliament tine takaita kosa takabvisa kosa tane mosmupa takabvumiranana kumaro muparliament beso isu takawanda tiri 2 thirds you know ande hatina kana kumbokokana navo kuti takuda kuita house kubota takaita consensus tapedza kuita consensus kuma4 am vabiti vakasumuka vakatendawo ndiani kuti aiwa tibvumira aiwa magona magona aiwa tafamba zvakanaka vabuda panze nekuti vanonge vachida prezi tikanzi aiwa aiwa takaipa chinhu chose takaipa asi takabvumirana tiri tiri muparliament right to iye zvinezvi mamedia law reform tiri kuita vamunakagwa kuti ngatiite takaraza chinhu chinonzi aipa chiaitia takaipa zvosakayaenzi aipa yakaipa mutemo iwayo saka iye zvinezvi tiri kuya nemitemo yakanaka tiri kufamba takatopedza izvinezvi maripoti medu achaatenda muparliament tokugadzira mutemo chaoneo takatobvumirana isusu garisiri kuti we are going to free the media in this country must be free saka hapana dambudziko then toita kumaelectoral reforms right maelectoral reforms iri kuuya electoral act toamenda tobvumirana neconsensus nanakumana vasi muparliament zvavanoda izvozvo tozvidawo kuti saka hapana dambudziko tobva ipapo motane commission yakaita marecommendations after the incident yeshutinya it was unfortunate incident president vakaita committee yavo yemaministers kuti toda kuti muioneti tibongorere ripoti racho tigoimplimenta marecommendations akataura zviri kuitika izvozvo right kwozoita maobserver missions report akaitwa imaiti za 2018 pane zvavakataurawo zviripo president vakati aiwa ngati zviitevedzere zvazvo zvavakataura saka zvese zvavada kuti tiite tiri kuita
vaparadza
riripo
vaparadza
taita zvese izvozvo
ehe tombopindira ipapo vaparadza
hurumende yeletu havadi zvarikuye kunge itonga
Honorable Paraza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here. Tichiona kuti manga muri kuti nhasi mimanga muri kumacha mamacha. Maratidzira. Pane timeline here yekuti tizoona masanctions ayachibviswa. Nezvamuri kutaura kuti muri kuita, muri kuzvita nguva yakaipi iwe. Your line is very bad. We're going to call you back, I think. And Tunga, let me take a caller. Hello, caller.
Makadi sisimavre.
Ai, watiri, wadichukutaura nani uyezve muri kupi?
Mutana wamakoni ku South Africa.
Taura yenyu mongoti gaga nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa. Nauye machi yavaita yezanu iyo. Chekutanga ndadawo kutaura ndichiti vanhu vezanu vanhu vane problem. Problem yavanayo ndeyekuramba zvinhu zviri pachena. Vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo iko zvinezvi pekutanga paradza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara handenokuda ndiko kuzara kwavo kwaari kutaura chechipiri akutaura kuti masanction haana kuisirwa haasi matageted ari all over munyika yese muzimbabwe kunyepa kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa aida kunzwa kuna paradza kuti atitaurire chikonzero chaicho chakaisirwa masanctions kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land watwa tinoda kutaura america nebritain nenyika dzese dzakatendera masanctions kuna ana munangagwa naanani vese avo kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanctions izvozvo kana ataura taita zvakataura chaizvo chaizvo totarira toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo chaizvo chaizvo machi yavaita yavo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvi ari kutowedzerwa
aiwa mashoko makukutu regai titore vamwe muve nezuva rakanaka Ntunga
yes and I'm sure Honorable Paraza will respond to that caller but sivuye kuema kumalunga esindebele ngiyazi ukuthi ufuna ubaba uParaza azwe ukhulume ngolimaluzwayo kodwa baningi abalalele abafuna ukuzwa ngesindebele abangasizwayo isishona Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe ngoba simzwile ubaba uParaza uthi eParliament lavumelana entweni eziningi imithetho efana labo phosa uayipa ukuthi yesulwe kodwa lathi seliphumile edalela eParliament leqa lathi hayi lokhu it's not enough imthetho leyo lokhu imibi kodwa lalivumelene edalela eParliament liguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle
thina njengebandla leMDC uParaza kakhulume iqiniso mhlana welanga lemobho babe vele izani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye baze bavuma sesiqalisa ukuthi no lekhile kwenzayo sikho so angatsho ukuthi savumelana salwa labo ukuthi size sanelise ukubatshengisa ukuthi lokhile kwenzayo kayisikho njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi izanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi laba sakwazi ukuthi iqiniso kuyini iqiniso lisegcekeni bathi bona bawina ukhetho ne-constitutional court namhlanje babize uZulu waseHarare lokungenamuntu asiyeni emvambijane umgabe uthiye kade sila kwakubomvu kuthegebhe abantu be-MDC stage sonke okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafuna ngabantu yiyo esithi i-indicator ngesilungu ekumele batshengise ukuthi abantu abasabafuni nokokuqala lokhu yiyo esithi i-legitimacy ngesilungu sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kuketo hayi khona lokho esikubonayo ukuthi izeki igcwele ama-CIO lamasotsha izanu yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala bayekusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala akula muntu ozakekile ukuthi avume ukuthi ngezanu ume sebone umumbu usufikile umuntu leviki engahle sithi khonokho yimigoqo izinto okumele siziguqule khonokho uParaza ukhuluma nge-media reform bakithi akudingi phepha ukuthi singene ephalamende siguqule nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo ngase sibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe ngase sibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lowo ungenziwa lokhu yikho kuzakhombisa kuZulu ukuthi hayi kungani bayazama so alapha sikwazi lapha ukuthi baza kuguqula khathesi ngo-2030 njalo kumele sazi ukuthi nxa thina sanelisile ukuthi silwe kulow house bangahamba kusenethi bazibambile because osobhuku iy'nduna zonke khona ngale ngezabo konke sabe sikuvumele basaba kuguqule futhi khona ngale so siyabe singenzanga lutho kodwa yeyi sabe sikutshengisa uZulu ukuthi yizizifiso zonethu zifakileyo asebezitshintshile uParaza yizinguqulo sizifunayo zonezo bayekele ukuthi kathesi sikhuluma kunjenje kuthiwe namuhla i-holiday ngokuthi bakhankasela ama-sanctions amazane thina besibhalile mhlaka-16 sibazisa ukuthi mhlaka-24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngodube esilalo kwathiwa sokubhalileka kakwanelanga saliswa kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho le mapholisa abekhona ebakhapha ilizwe bani elinjalo nxa ukuthi bona bafuna ukuguqula amapholisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapholisa amasotsha kutshaya abantwana basezimbabwe yizinguquko ezizifunayo
Ngoba amasocha ikumuzi wabo usemabharakini. Amasocha kabachayizizana nezalelo lishe. Amasocha umsebenzi wabo ikuvimbela izida ezizangena elizweni lethu ukwenzela ukuthi singadli imali.
Siyabonga Makhumalo uqhubeka ubambile mavi stadium laleli.
Arigate mbotora kola vedu varipana asi tisatenda kuna kola arigate mba acknowledge varipana pa Facebook page edupana Pepe Shonga kuti please face reality Mr. Paradza respect human rights lili nice arikuti vedu endifone reiwo andine mashoko kudzi zvipundu arikuti Makhumalo fambai vaudze ichokwadi ana musangurie mubai wanzi police killed a vendor last week zanu irizi Carrington Mangwiro and no reforms, no elections pana 2023. Tinashe Takawera sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na Ana Argutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come ZANU PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? ZANU is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa and Ngavaende kuchaina ka kwavano temba Megan Arguti yes. Sharing it now, Peggy Nyamandi Arpano. Thank you, Peggy, for watching. Tinashe Takawira and the woman away. Arbutorana Avagwenzi. Victor Rimbindi and Staneta is so. Please, my sanctions are your vessel and my son watching Gavendi. Ocean Munami and the Vakaines Paraza. Avandisqua Granisha Murkutaura Atha, Jimson and Zimbabwe. Yakawara one day, one television station, Mukoreuno. I were gating the Kunakola. Hello, caller. Hello, caller. Caller, muripo here. Vanenge vadona pana parigeti ende kuna vaparadza. Vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pinda emudariro tinzwe pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndoda kumbopindura pane mukomambo pona. Wandoda kupindura ngachiti hanzi masanctions ari targeted and so forth. Yeah, ndoda kuti ndichitaure Zimbabwe right now vakateerera kuti right. Vese vari palisi yema sanctions ari kutambura wakaona achitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna ma sanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muZimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi ma sanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo nderekuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanzii parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth and izvozvo ndo zvatinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muzimbabwe vamaambassadors vari so impatient nenyaya yezimbabwe kuti hanzi you must do ma reforms aya overnight haiitike overnight because I'm a process Kumalo, I don't know, ziva kuti kuparlament hakungo mhanyiwi zvine process. Saka tiri kuita zvese izvi nenguva yazvinofanira kuitika. Saka ndangatitini president vamunangagwa vakati ndiro vakaita mareforms avo nekuti kuti vakaposerwa nani asi aiwo vakati ndo regai ndiite nekuti vari kuda kuti vachinje zvinhu nekuti Zimbabwe yakanga yagara 37 years. Tile tichitambura right masanction takatarirwa masanction between 1980 to 2000 tanga tina masanction masanction akazouya after 2000 after Tatola Lane saka kana munhu asinganzwisise izvozvo handizivi kuti anda kudzivisa chii ende kana munhu asinganzwisise zvokuti biti na Wolfman Mule vakaenda kuamerica vakabata chidocument chakazoita kuti zvidzera inorwe handizivi kuti vada kuita chii kana ini muri kuamerica ikoko munofana tsvagai tsvagurudzo kuti ndeipi imwe nyika kunze kwezimbabwe kuda nenyika one kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neamerica tirinyika kaiti asi america yakaita nyika mutemo agene zimbabwe isu hatisi muhondo neamerica isi hatina america haina kumbotipamba nyaya ndeyekuti iye zvino america yakavaka embassy yavo munomo 300 million, 290 million. Embassy, the second largest in Africa, from Kenya. Zvino kana tiri nyika isina zvipiki iri isina batsiri vakavakire imba yakanaka kudaro ine mari inodhura kudaro pane zvavanotsvaga muno munyika yedu Zimbabwe we are so rich in terms of minerals ndozvamunofanira kuziva even nguva yaSmith pane masanctions paya America yaibvasa masanctions isapota Smith nokuti yaida chrome yedu ndozvamunofanira kuziva zvino izvi hamuti kuzviita you suddenly uno developer manager kana pane zviri chokwadi hamuri kudzwa chokwadi
saka muno tombo kubatai muromo ipapo vaparadza
zvataurwa na bhuri wangu Kumalo zvimwe zvacho nokuti handinyatsotaura zvakanaka naka chindiveri chinombodipota asi ndinondo hangu zvimwe zvo
batai makadaro
unless mukasamarisa
All right, Simbo, okay. Bata enyi makadaro tine mutereri Ntunga.
Eh, yebo mafsi tate ubaba utawove. Kunjani mlaleli?
Nyapila njani baba.
Hayi siyaphila. Uyayizwa indaba inkundla ivuthiyo.
Angikuthi ndamdolisele soluphakathi but ubaba indlela okhuluma ngayo yebo kwezomnotho ilizwa lomangakuhle kuzokuthi lendawo ezamagugu ngikhuluma ngendaba zegold yamadiamond yebo sinothile but iproblem ekhona sinamasela yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba iZANU-PF iyephula amalungelo abantu uma kuthiwa kuphula amalungelo abantu one yabulala abantu akula khetho umuntu uma ikhuluma i-speech loba yini uyakhibhinethi uyabanjwa uyakuzindawo uyabulawa uyezwani yikho ukufakwa ama-sanction la ndambende sifisa ukuthi ngathi ama-sanction bangakuphi ngoba ma bengakhupha bazahlala bese besithi bona yibo abakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle okwakhathesi ngabe kungathi ukuthi iZANU-PF yenza ukuthi ngathi baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa
hayi siyabonga ngombono wakho mlaleli
but nambende ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu kuthi ilizwe laseZimbabwe lingabambani lamanye amazwe akakhuluma iqiniso akafanelanga ukuthi kula masela yibo amasela akhona but ngathi abayazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwele abantu ngishade bengafiki ngitsho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithi ade gcwele abantu estadiyamu sibonile estadiyamu esukuthi ade siyikhangela athi se-Cape Town but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-Studio 7 kade sizibonela yonke into nokuthi kuyesihambela amanga la
hayi siyabonga siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho before we come to you honorable Paradza sibuye kuwe Makhumalo let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumalo, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Paradza and Mnangagwa live in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight is talking about. As we speak, the social media is about UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this would be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 meal a day. And Paradza has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch on Honorable Paradza. You have stolen the US dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there's no room.
just as comrades, the same children that you sent outside this country who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out and they started a group of greener pastors. They are coming back fighting for their right, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying and they cannot look after us.
Mumboti dene shona tovatasu tukira kuna vaparadza taakushika kuma gumo nguwe edu ya vaya kujikana na pana.
Tivi kuti nyaye kuti wa munanga gavari kuti vachagwa nyaye masankins. Asu badari izu. UK izu jato taura kuti warguwe zera. Nyaya iri ipondeyo kuti. Vana paradza taura ati iye. Vanwe zanu vakabakwa nemasankins havasi kuiona namu. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vana paradza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumasisa county. Kuti kana takuda kuitsvaga mari toishaya asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vapangana kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Muchiti vana ava vachapinda mabasa okuchengetai. Vana ivava vakazoona zvakakosha vabude munyika vari kunze. Vana paradza kungokrosa border chete. Vachaadvisa macheya asina vanhu. Vachaadvisa makedha asina vanhu. Vacharova vanhu. Vachatiuraya kusaka vatiza.
Thank you, the Honorable Khumalo. Honorable Paradza, you have 30 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative, these are the people who are in opposition and they lost the election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else, but I'm talking about. They want to join this government. They think it is a great betrayal. No, with the lost elections, kana maruza my elections, mirirai, ingura. You see, kana vane vanu, why did they lose elections? We have 145 out of 210. That is, 145 seats. You are at 63 seats. Because Iowa, that's president, that's a mutual.
Vaparadza, vaparadza, ngati dzokerei kuma sanctions, asi nguva yedu yadyana namanje. Thank you so much. Unfortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Paradza. Thank you so much. Thank you, Honorable Paradza, for your kindness. Let's leave it there. Honorable Kindness Paradza is a ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker. Tabitha Khumalo, this is it, Zimbabwe. I'm Thungamile Nkomao.
And I'm Marvelous Nhlanganya. Who are you saying? Meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye-bye.
Nera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani.